Mukuru weFirm Trust amai Rita Nyampinga vanoti havana kufara nemamiriro akanga akaita vakuru vakuru vanofambisa zvinhu muchiuto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy sezvo pakange pasina vanhukadzi. Amai Nyampinga vanoti izvi munongedzo wemafungiro ehurumende itsva ichange iri pasi pavaEmmerson Mnangagwa.
Tinonyanya ndirwadza zvikuru ndezvekuti Operation Restore Legacy yauya. Tikatarisa patebhuru chaipo pachiitwa hurukuro rekuti vamugabe vanobva sei, paingori nevarume chete ivo maamigenerali edanho nevamwe vanovatevedza, nyangwe nekumapurisa Air Force paingori varume. Zvichireva kuti vakadzi havakwanisewo here kuuya ipapo patafura. Izvi kana zvatanga zvakadai zvinoratidza kuti kwatiri kuenda kutema hakuna chakajeka, nekuti vakadzi vari kutongosiyiwa ndopa vakatosarira ipapo. Saka isusu kuti madzimai anofanirwa kunge arimo muhurukuro idzodzo, nekuti hurukuro idzi ndo dziri kuzotipa gwara redu ramangwana reZimbabwe. Kana Mauto akataura kuti tiri kutevedzera section 212 yemuconstitution nebumbiro remutemo weZimbabwe. Ko vakadiwo kutaura tarisa section 56 inotaura nezverusaruro kuti vanhu vese vakaenzana vakadii kuzvitaura tarisa izvo. Dai paripo pavakatotangira ipapo kuti taakufamba tave muZimbabwe yatiri kuda kuti bumbiro remutemo ringe richitevedzerwa, nekuti chero tikatarisa hurukuro dzakaitwa dzemuparlamendi chaipo vaakuda kuchiburisa kuti vamugabe ngavabude. Maitove nemadzimai vakaenda kucentral committee vaitove madzimai, ende Zimbabwe ino tikuti 52% madzimai. Asi kana takusvika pekuti tikutaura nyaya dzekutaurisa nezveZimbabwe toona kuti pamadzimai hatipo. Mhosva yedu hatingasire mhosva yeye akaenda, nekuti vanhu vese havafunge zvinhu chete. Ngavatitarise vakatarisa bumbiro remutemo.
Haimbova murwiwe rusununguko amai Tandiwe Ngunduve vanoti madzimai akadzikiswa chimiro kuburikidza zvakaitwa naamai Grace Mugabe avo vakapotsa vapinza nyika yese mumhirizhonga.
Leadership yemadzimai yave nekushoreka nezvatakaitirwa naFirst Lady munyika munomu. Saka vanhu vakufunga kuti madzimai hatigoni kutungamirira, asi tinogona chaizvo tikapuhwa mukana. Hatisi tese takafanana nezvaiitika zviya zviya naFirst Lady. Saka ndizvo onai First Lady angapotsa atipinza mucivil war, tanga takutorasika gwara. Zvakaitika kumagenerals kwedu hakuna madzimai, kune varume chete. And sevarwi vehondo mauto edu enyika haana madzimai kuhighest nengerikeni kwavo soro uko. Zvatiri kuda kuona zvichichinjawo pane nguva inotevera. Ngakuvewo nevakadzi vaviri vatatu. Tinoziva kuti muami mune vakadzi vari kukwanisa kuita parashuting vachidonha mundege. Otadzawo kuita general hazvikukwanisika. Zviri kuratidza kuti tichiri munyika iri kutongwa nemadzibaba chete pasina madzimai. Saka dzimwe nguva zvinhu zvichirasika, mukaona vanhu vanga vakatenderedza First Lady vanga vari varume, vanga vasiri vakadzi. Vese First Lady anga asina mukadzi akamutenderedza, vese vaida kumutevera vakapedzisira vadzingwa. But iko zvino asvika apa pamusana pei pevarume vaimukurira kuita zvinhu zvisirizvo. Asinawo advise yevamwe mai madzimai kuti zvauri kuita izvi hazvina kudii, hazvina kunaka. Asi tinofanirwa kugadzisa kuti madzimai tive mese imomo tichipanana ruzivo, tisarasani semadzimai.
Amai Ngunuve vanoti madzimai vaisafanira kuita humbindundoga, nokuti ndiko kurasika kwavakange votoita sezvo varume vachibatana kusvika vabuda nesungano.
Tine tendensi yekusavhoterana nekushoorana nekutaurana zvisina kunaka, tichiitira kuti inini ndionekwe ndomira nevarume chete, handishamira nemamwe madzimai. Saka nguva zhinji unorasika, nekuti pfungwa dzevarume pfungwa dzevarume, asi pfungwa dzevakadzi dzikabatana nedzevamwewo vari madzimai, munoona kuti munovaka chinhu chenyu. Inga tinosimudzira misha wani tiri madzimai tega, vana baba vari kujoni. But iko zvino izvi ngatichiita chinhu chitsva munew dispensation yatanayo. Maybe we will be understood.
Mutungamiri wesangano reDisabled Women's Organization amai Rejoice Timire vanoti madzimai akaremara ane pfungwa dzokuronga zvine hungwaru, nekuti vane pfungwa dzakarodzeka zvakanyanyisa.
Ndiyo tarisira inini kutikudai muna akange aripaba sapaki. Akasangana kudane saona, akarema rari. Kana urema wacho urugu kutikuda wangu garapa urisea, kana kuti wangu dimbuka gumbu, kana watu wangu itasehi. Basarake anuguna kureta, anuguna kugura mbari momo office. Chinodiwa ifungwa zomu. Nukuti kana tikanya kutarisa zaiti, it was just the voice. Rangota urandisi. Kuti izi ndo zatinoda kuti zvive zvikabva zvaita kureva kuti izvi nemunhu womudzimai anozvigona kuzviita ndikatarisa madzimai omuZimbabwe paakamira pachitigadzira umbiro redu romutemo madzimai akamira akabuda nezvavanoda muumbiro romutemo kureva kuti vanogona kubudisa zvavanoda pavari vakazvimiririra asi vanoda kupiwa chimukana wokuti vazviite hakuna munhu anonzi wakazvidzika kana kuti wakadini asi munhu anoda kupiwa mukana hadi kutarisirwa pasi vanoda kusimudzirwa tikatarisira kwese ikoko uku kwazva kwavari ikoko uku majeneral ese tikatarisa kupi kwese kupolisi kupi kuarmy kupi 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 tiri kuona vari varume vakadzi unozovaona pazasi apo havanyanyi kukwira zvakanaka saka isu tinotarisira kuti madzimai ngaasimudzirwewo avewo pazvigaro izvozvowo zviri pamusoro
mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti hurumende inofanira kuona kuti zvinodiwa nemadzimai zviri kucherechedzwa kubudikidza sezvakanyorwa mubumbiro remutemo yenyika yeZimbabwe
tinoda kutarisa kuti pari kurongwa hurumende yechaii madzimai vawanise vachiwanawo zvinzvimbo takatarisana neconstitution yedu ndinofunga mukatarisa mukanzwisisa operation restored yanga iri base panyaya yeconstitution yedu saka tiri kuti ngatichionai kuti zvinhu zviri muconstitution yedu yeZimbabwe zvadzadzikiswa and chikuru chiripo ndechekuti gender equality tiri kumhanya nemusoro wegender equality saka tirikuda kuona kuti panoitwa urongwa hwese kubva iye zvino tikangoti kubva mangwana zvichienda mberi tinoda kuona kuti madzimai vari kucherechedzwa zvinhu zviri kudiwa nemadzimai zviri kuzadziswa ndofunga panga pachitaurwa kuti pari kuda kuitwa realignment yemutemo ndozvimwe zvinhu zviri kukurukurwa pano pamusangano watiri kuti inoitwa sei dzeipi mitemo yatirikuda kuti ikurumbidze kumhanyiswa ndofunga munoziva kuti atiri kungokurukura nenyaya yemutemo wechild marriage kuti uri kuda kualign ndotiri kuti hurumende yedu ngaicherechedze izvozvo izwi remadzimai raita seranga risiri kudyika asi regai titarise kuti kunyange vanhu vakaenda kunomacha musi wesaturday mutown zvaisanganisira madzimai akawanda even pakucerebrata zvaisanganisira madzimai akawanda asi tiri kusangana nhasi semadzimai tichiti isu tiri kuda chimwe chikamu chezvi chaitika zvazvino kuenda mberi
mashoko aya anotsigirwa negweta rinoona nezvekodzero dzemadzimai amai nyaradzai gumbonzvanda vanoti vane zvisungo zvina zvinofanirwa kuongororwa nekukurumidza nehurumende itsva
ndiri mudzimai wemuZimbabwe uye ndichifara kuti taona mukana semadzimai eZimbabwe ekutarisa kuti isu tiri kudei nepamire nyika panguva ino tinoona zvakakosha zvikuru kuti hurumende iripo hurumende purezidendi vachiinaugurate toda kuti vatarise nyaya dzemadzimai zvichiratidza kuti madzimai vari kuda zvinhu zvinobatsira nyaya dzemadzimai asiwo madzimai vatungamiriri venyika pache zvavo izvozvo zvinotikoshera saka chekutanga tinoda kuti isu tirambe tine runyararo munyika takabata nekumira nebumbiro redu remutemo ndizvo chekutangisisa chinokosha ndechekuti hurumende yedu ngaimire pabumbiro remutemo ive inokoshesa zvakadzikwa mubumbiro remutemo because ndozvichisungo chevanhu nenyika yese yeZimbabwe chechipiri ndechekuti hurumende inofanira kugamuchira kuti isu senyika kwatiri kubva kuna mavanga kune kurwadzisana kwakaitika tingange tikutaura kurwadziswa kwakaitwa muhondo mugukura hundi muramba tsvina nezvimwe zvakadaro hazvisi zvinhu zvekuti tingangoti zvakaitika kare toenda mberi zvisina kugadziriswa saka tinoona zvichikosha kuti makomishen akaita seNational Peace and Reconciliation Commission vana Gender Commission namaElectoral Commission vashande basa nenzira inoita kuti tisimudzire nyika ichipa runyararo nekupa kugamuchira kuti tinofanira kuve nekuregererana tinofanira kuve nekugamuchira kuti senyika pane kurwadzisana kwakaitika chechitatu chinotikoshera ndechekuti purezidendi vachiumba kabhineti yavo tagara nemakore tingo tinoda sister sister madzimai ngave mutungamiri ndomukana kau at the highest level wekuti madzimai akwanise kunge achipinda mutungamiri saka zvino zvinotikoshera kuti hurumende yedu inge ichionawo kuti taita inclusion inoincluda madzimai uyewo tichienda mberi tichienda kusarudzo tinoda sarudzo ine runyararo tinoda sarudzo inoita kuti vanhu vane mapato akasiyana siyana vapinde musarudzo zvisina gakava zvisina kutyisidzirana zvisina kufungirana sekuti tawana mukana wekuti tiumbe Zimbabwe ramangwana rakanaka asi tinokoshesa nechekuti madzimai ari kumaruva vave nekuwana zviri kuitika munyika ini ndinogara kumusha ndiri kutonzwisisa ndabvako kutoziva kuti madzimai ari kumaruva avasi kuziva zvakakwana nezviri kuitika munyika saka tinokoshesa zvikuru kuti dai waro hurumende nesu madzimai nevenhau semi vakwanisa kuramba vachipepeta mashoko nekutorawo pfungwa dzemadzimai nevanhu vekumaruva kuti vanzwewo kuti vari kufungei zvavanosvivira ndezvipi sekuti pari zvino ndakatarisa svondo rese rapera hatisati tawana mukana wekunyatsonzwisisa zviri kuitika kumamisha nemafungiro ari kuita vanhu nesviviro yavo
amai Sally Ncube vesangano reWomen's Coalition iro rakaronga musangano uyu vanoti hakuna munhu akakosha kudarika mumwe nokuti Zimbabwe inhaka yakasiyirwa munhu wese nemadzitateguru edu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Tiri Mudzamiri.